Mangwanani akanaka murie Zimbabwe. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu zvita 21, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kuburitswawo paFacebook page redu reVOA Shona. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Special class allowance, maticha vane madisabilities vawanewo maallowances. Infrastructure ngaigadzirwe, hatidi maticha anogara muzvikwere zvinenge zvembudzi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vari kutarisirwa kuita musangano nerimwe remasangano anomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe.
National Blood Service Zimbabwe takagadzirira chaizvo kuita maprogramu ekuti vanhu vape ropa. Saka first season campaign iyi takaitanga muna November.
VeNational Blood Service Zimbabwe vanoti vane ropa rakakwana kushandiswa panguva yezororo rekisimusi iyo inowanzoona tsaona dzemumigwagwa dzakawanda. Tichakupai hurukuro nemuimbi weAfropop Mangwenya, Diana Samukange, tichinzwa kuti akatirongerei kisimusi ino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vari kutarisirwa kuita musangano nerimwe remasangano anomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe panguva iyo masangano anomirira vashandi vehurumende asiri kunyatsowirirana pane zvaari kuda kuti zvigadziriswe nehurumende. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
VaMnangagwa vakanyorera rimwe remasangano anomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ kuti vasangana neutungamiriri wesangano iri nhasi nenguva dza10 mangwanani zvichitevera chikumbiro chakaitwa nePTUZ kumutungamiri wenyika kuti vazeye matambudziko ari kusangana nevadzidzisi munyika. Munyori mukuru muPTUZ vaRaymond Majongwe vanoti vakatambira tsamba yaibva kuhofisi kwavaMnangagwa iyi uye vati vachaenda neutungamiriri wesangano ravo hwese kumusangano uyu.
Chiripo ndechekuti Progressive Teachers Union of Zimbabwe yakanyora tsamba musi wa18 July 2018. Ndikapa tsamba yacho vaMnangagwa mumaoko mao kucelebration center. Tikaita mamarch musi wa9 November. Tikanosiya petition kuPismas, tikasiya petition kuMinister of Finance, tikaendesa petition kuoffice kuLabor. Musi wa5 December tikanyora tsamba kwaMnangagwa tichiti nyaya dzedu dziyagorera kutopera hamusati matiingenja. Tikaonawo tsamba yakauya mari muzuro panapa ichitaura kuti vaMnangagwa vabvuma kuti muuye kuzosangana naPresident kuState House na 10 o'clock.
Vanoti zvimwe zvavachasvitsa kumutungamiri wenyika inyaya yekuti vanoda kubhadharwa nemari yekunze sezvo zvinhu zvizhinji munyika zvave kungotengwa nemadhora ekuAmerica.
Inyaya yemaallowances are sector specific. MaHOD allowances, ma junior infant school allowances, special class allowance, maticha vane madisabilities vawanewo maallowances. Infrastructure ngaigadzirwe, hatidi maticha anogara muzvikwere zvinenge zvembudzi. Road dzinoenda kuzvikoro ngadzigadzirwe, magetsi ngaiswe kuzvikoro. Vana vechikoro vari kudzidza mumaclassroom anoitwa ngematanga munogara vanhu, nekuti munogara mbudzi vana munogara huku. Izvo zviri zvikoro. Zvinhu zvese zvatotaura kuti zvikakwanisa kugadziriswa izvozvo zvinhu zvinonakira nyika. Tikatarisa maconditions of service edu, hapana a clear program yekuti housing as a program hurumende iri kuda kuita sei nesu. Vakapa mao veterans land, vakapa mao veterans mari kueducation nekwedu kuyekuno kuvarayiridza hakuna chatakawana. Tiri kuti ngavatipo maexemptions, ingave taxi ingave chii, ngavatipe mukana wekutenga mota kunze kwenyika tichibhadhara nemari yatinotambira. Ndochekutanga. Iwo masalaries acho ngave sensitive kuti mari yatiri kupiwa yakanga yakapegwa nemaus dollar, iye zvinezvi yapegwa nebond note. Asi vari kutoidzorera kumashure kure vazvikuru nyaya dzepensheni, nyaya dzematekisi zvauramba achiwanda, zvese izvozvo zvichemuzvivarairidzi.
Vanoti wavasi kukwanisa kuenda neutungamiriri wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council, sezvo vachiti havasi kutaura nezwi rimwe chete kuhurumende pane zvavari kuda kuti zvigadziriswe.
Tinoona sekuti mamwe masangano aya masangano anotivharira panze kuApex. Saka taikokumbira kuti dai takatapuwa mukana wekunotaurawo zvinhu zvedu isusu tega. Nekuti mukatanga kuona nyaya patatanga nyaya yemaUS dollar, takatanga kuti vatoda maUS dollar. Last week iyo ndokuitwa musangano weNJNC. Masangano akanga ari kuApex ndokunoramba kuti havasi kuda zvemaUS dollar. Pazobuda hurumende ichiti haisi kukwanisa kubhadhara maUS dollar, vakutanga kuti vanoda maUS dollar. Asi vanga vapuwa an opportunity yekutaura at NJNC level, ende havana kurepresenta nekuarticulata maissues anova ndoati kuti isusu tichienda kuna Munangagwa kuti we are simply saying todawo maUS dollar nepamusana pekuti ndiko tikwanise kufunctiona sevashandi venyika. Nekuti chese chatiri kuda ingave rendi, chingave chikafu, ingave school fees, ingave uniform, zviri kushandirwa nemaUS dollar. Saka tiri kuda viri kuti tingaenda kunokumbira mabond notes isiri kuriziva kuti nyika yatiri kurarama kuti function toda maUS dollar.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wavamunangagwa vaGeorge Jaramba kutinzwe kuti vamunangagwa vanoti kudii pazvikumbiro zvevarairidzi. Mutungamiri weApex Council amai Cecilia Alexander vaudza Studio 7 parunhare kuti havana kukokwa kumusangano chaitwa nhasi kustate house uyu, vachiti vachagara pasi seutungamiri hwesangano ravo voonawo kuti matanho avangatore ndeapi ekuedza kugadzirisa matambudziko ari kusangana nevashandi vehurumende. Zvichakadai, mutungamiriri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ARTUZ vaObert Masaraure vanoti vachaedza kuti vatumire nhume kumusangano uyu.
Takakokwa neVPTZ, hatina kukokwa naPresident. Vakati titumire mumwe munhu mumwe chete. Saka zvasarira leadership yedu, zvasarira leadership yedu tigare pasi ione kuti totumira munhu mangwana here. Handingataure nekuti tareceive invitation nasi kuti tiuyewo ikoko titumire munhu mumwe chete. Leadership yedu ikati kuende munhu kushaenda, leadership yedu ikati hazvina kukodzera hakunani.
Musangano wakatarisirwa kuitwa kuState House uyu unouya apo vadzidzisi vachiti havasi kuzodzokera kumabasa panovhurwa zvikoro gore rinouya kana nhuna dzavo dzisina kugadziriswa. Nekune rumwe rutivi, vana chiremba vari kuramwawo mabasa vachiti vanoda kubhadharwa mari dzemihoro nemadhora ekuAmerica sezvo zvinhu zviri kuramba zvichioma munyika zuva nezuva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
National Blood Services Zimbabwe vanoti vane ropa rakakwana kushandiswa panguva yezororo rekisimusi iyo inowanzoona tsaona dzemumigwagwa dzakawanda. Mutauriri weNational Blood Services Zimbabwe muzvare Esther Masunda vaudza Studio 7 kuti vakagadzirira zvikuru sezvo zvipatara nemakiriniki ehurumende ave kupa varwere ropa pachena. Vati zvekunyangwe pane zvirongwa zvekuramba vachiunganidza ropa, vanokurudzira veruzhinji kuti varambe vachipa ropa kubatsira panguva iyi yezororo. Mutori wedu wenhau Tanonoka Wande abata muzvare Masunda kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
National Blood Service Zimbabwe takagadzirira chaizvo kuita maprogram ekuti vanhu vape ropa. Saka festive season campaign iyi takaitanga muna November. Takai activate muna November, muswa 1 November, kushika December yese ichipera, ichungova campaign iyoyo vanhu vachiparopa kunzvimbo dzakasiyana siyana muZimbabwe.
Chinangwa chenyu changa chiri chokuwana ropa rakawanda sei?
Takanangana netarget ye 15,830 units of blood. Ropa remuno muZimbabwe government kubvira muswa 1 July yakati ropa muvanhu vemuzvipatara zvegovernment, mapublic health institutions, vanofanira kunge vachiwana ropa free. Saka zvakakonzera kuti isu seNational Blood Service Zimbabwe muna July tirevise macollections edu from 70,000 units to 87,000 units. Saka ndo targetira takatarisira and target racho tichatori bata manje nekuti takolekta ropa rakati wandei tichitenda nesupport inenge ichibva kune vanhu kuti yekupa ropa kuti vanhu vari kupa ropa.
Saka pari zvino mungati mune ropa rakakwana here panguva yezororo?
Ropa tinaro zvatinoita maprogram acha achiri kuendera mberi saka maklinik edu ese anenga achivanu anenga wachikwanza onge wachidoneta tinotozo vara muswa Christmas tozo furafti muswa 27 holiday ya pera tichingu ane maprogram iwao uye zesha tineta tinenge tichitarisa kuona kuti ropa ratina romu mubanga redu nenge richikwana here ne demand nenge ilipoka na tikaona kuti ropa racho varuguri dava kawanda tinenge takuita appeal kuti vanhu vauye vachipa ropa zvakasimba tichitsvaga kwekuti tinotowana kuti taita maprogram ekuti vanhu vanopa ropa.
Hapana chinonetsa chamati masangana nacho?
Hakuna chata tichasangana nacho chiri kunetsa panguva inoyi. Uyezve mastocks edu ari pamalevels ari nani zvokuti tinotarisira kuti paChristmas apa tichibuda muChristmas tinenge tichitiri right. Uyezve macampaign edu atakaita takamatanga musi 1 November kuti tibuild mastocks eperiod iyoyi nekuti muZimbabwe mamune maaccidents akawanda anga achiitika saka mainjury ziwao kanari ema road traffic accidents wangwanenge varasikirwa neropa rakawanda saka isusu se National Blood Service Zimbabwe tichitarisa izvozvo tichitarisa ne demand inenge ichibva kuma hospitals ndoino tibatsira kuti kana tichiseta ma targets edu ekuti tione kuti tinofanira kunge tichicollecta ropa rakawanda sei tenge tichitarisa ne demand inenge iripo.
Matauriro amunoita zvinotaratidza sekuti vanhu vavakunzwisisa kuti vanofanira kubatsira neropa
ndizvozvo vanhu vakunzwisisa.
Avo vange vari mutauriri weNational Blood Services Zimbabwe muzvare Esther Masunda vari parunare kuHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Muchikamu chino tinoedza kukuunzirai imwe yemisoro yenhau dziri mumapepa nhau yemuZimbabwe mangwanani ano. MuHerald mune nyaya inoti hurumende yavimbisa kupa nzvimbo yakakura kusvika pamahekita zviuru zviviri kusangano reAfrican Union kuti vavake muzinda weWakanda One Village uyo uchabatanidza Zimbabwe neZambia mukuunza budiriro muAfrica. MuDaily News mune nyaya inoti mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vati dai vamunangagwa vari mumwe vazvininipisa vabvuma kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika, vabvuma kutaurirana navo kuti vabatsirane kuburitsa nyika mumatope mairi nekushayikwa kwemabasa, kushayikwa kwemari mumabhanga uye zvinhu muzvitoro nezvimwe zvakawanda wanda. Totarisa kuZimbabwe Independent vanotiwo danho rakatorwa nehurumende rekumira kutambirisa vana chiremba vechidiki mabasa rinoburitsa pachena kuti hurumende yavamunangagwa haina hanya neupenyu hwevanhu uye haina chido chekugadzirisa matambudziko ari mubazi rezveutano.
Mangwanani mhuri yeZimbabwe, ini ndini Moira Tsanga, makateerera nhau dzemangwanani paStudio 7 naEvan Seninga ari kuWashington DC.
Chikamu chino tinokuunzirai zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7. Ndokuzivisaiwo kuti idzi ipfungwa dzevateereri dzisinei neVoice of America. Chikamu ichi ndechenyu imi vateereri pamunotaura mega zviri mupfungwa dzenyu.
Kutaura nafungai andichatara zvangu senewo nekuti kumusha uko muri yange nekuna kupinda pamavhani veStudio 7 isu tinofara nezvemunotiitira munotipa zviri kuitika kuZimbabwe zvechokwadi zvisina kana direrekera munoita zvekuitika muZimbabwe zvakaoma kumana zvinonzwisa tichiti dai vamwari vamwe vatinzwirawo zvinenge zviri nani nokuti mukatarisa zvakaita masoja pavakaenda kukomishini vairamba kuti havasiwo vakafura vanhu nhasi komishini yakuda ichiti masoja nomupresidenti vakauraya vanhu zvakafana nemwana anobeshuga oti kwai onzi wabeshuga iwe oti kwai dzina ndombebeshuga vapo muromo wakazira shuga ndezvakaita futi kumavhoti izvozvo saka manje nyika yainoenda mberi sei vakuru vedu vasingadi kuita zvinhu zviri straight please 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 listen to 7 imi maitire muri kuita anotifadza
makadini vana vezimbabwe vese ndotenda vestudio 7 nokutipawo nhau dzamunenge muchitipa tiziwewo zvinenge zvichiitikawo kuzimbabwe nezvinoitikawo kunzewo kwezimbabwe totenda nenyuzi dzamunotipa chandoda kungozivisa ndechekuti vanoteerera studio 7 kana vana baba vangu vamabhena kunanamberengwa uko ndokuvafarisawo zvikuru koko kwavanenge vari and then ndozotaurawo panyaya dzenyaya yezimbabwe zvinhu zviri muzimbabwe zvisina kumira zvakanaka dai kwainzi vanotinzwawo kukumbira kwedu mapurezidendi kana kuti gavhumendi vachinzwawo kukumbira kwedu vaizamawo kutaurawo napurezidendi kana kuti kwesouth africa toshandisawo maranzi nenyaya yekuti bhondi ravo iri ratiuraya iri harishandi harishandi bhondi vatikuwadza naro ngavambotitsvakawo kana maus kana kuti maranzi vachigadzirisawo mari yavo yemuzimbabwe kusvika ikonomi yezimbabwe yaita zvakanaka tichishandisawo kamaranzi kukumbirawo kwedu zvedu hatisiri kuvafosa nokuti ivo vanoziva zvavanoita but tiri kungokumbirawo sevana vezimbabwe
vamuri kutaura naye ndi munyanjo ari pacape town apa zvinhu zvakaoma kumbo ukoko mukuru zvinhu zvaari kuita achaziva kuti obata papi nekuti ari kuzama kuda kunyepa but nyama dzake hadzishandi dei angoregedza zvechigaro chake apa chamisa zvinhu zvafamba paatatambura chokwadiso
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri asi dzisina chekuita nevoice of america tiudzei zvamunofunga pamusoro pechirongwa chino chemangwanani ano tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu kana kuti mavoice messages pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika uye kana muine mashoko ekisimusi negoredzva zvadai kudongorera sunungukai kutumira panhamba dzimwe chetedzo totora mukana uno kumbotarisawo mamwe mameseji ari kukandwa nevateereri pafacebook totanga nekutarisa vatanga kusvika pano nhasi mukoma johnson juba bebe vangoti morning pastudio 7 vari kusouth africa tinokutendai mukoma nekupinda muchirongwa emmanuel nyakonda hanzi they take abnormal things to be normal vanotora zvinhu zvakaipa vachizviita kunge zvakanaka mashoko akakura ayo sekuru bhobho ndiri kukuonai kurauone stole hanzi mangwanani mose ndinoti muve nezororo rekisimisi negoredzva rakanaka zvematongerwo enyika tozotangazve kuzvizeya next year tingatoita mazistresi nazvo moses matare angotiwo morning mazimba sekuru bhobho vari kutiwo nhau dziri kubata nemazvo tinotenda nefeedback munoramba muchitipa manyemwe emumasviba javengwa hanzi morning ini ndinoshungurudzika when it comes kuvarayiridzi vanobatwa sechinhu chisina basa munyika asi chii chaizvo ticha nanesi vanongoona nhamo time and again ndoverengawo bhoni nyakudzambaya pamberi negood news voa semazuva ese ndiri kukuonai nekuteerera ndiri pamount darwin apo parushinga mukoma chris zengeya vangokandawo sando hanzi sando dzako zvabva zvataridza kuti ihoza friday zveshua iyo christmas yadongorera famba nero hanzi musashungurudze maticha please mainiko why are you treating these teachers like this ed faith chinembiri mangwanani akanaka ndopedzisira nababa tatenda mahachi vati i'm watching you live from durban kuSouth Africa. Ndinokutenda ivose vanofamba nesu muchirongwa chemangwanani ano muchitiona paFacebook page redu. Rambai muchitifarira, muchititevera, muchidaidzawo vamwe tione takawanda. Ndinokutendai. Yashika nguva yekutarisa nyaya dziri kuitika muAmerica neupenyu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika ino. Nasi tine nyaya yechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica chinoti chichatambira zororo reKrisimusi chiri kumba muWashington DC pamwe chete nemhuri. Vatakawira kapikinyu avo vanobva kwarukawo kwamutoko mudunhu remashonaland East vanoti kunyangwe hazvo vaishuvira kuti dai vange vari kumusha pamwe chete nemhuri yavo yose nemadzisawira avo, mari dzekufambisa ndidzo dzakavasunga makumbo. Vanoti vanonyanyofunga kuungana kunoita vanhu vachipana zvipo munguva yezororo iyi, izvo zvavanoti hazviitike muno muAmerica. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndinenge ndiri muno mari dzetikiti dzichabatika here komajonga? Ndinenge ndiri muno hangu muAmerica ndichifara nemhuri.
Chii chikuru chamungashuvira kuti daenda kwanisa kuenda kumushanda iita panguva ino yezororo?
Daenda kwanisa kuenda kumusha tainouraya huku kana mbudzi kana nemombe chaiyo. Tofarawo nehama neshamwari nekuona vanhu. Mugore rapfuura, gore rapera here, pane vanhu vazhinji vakarafika. Kunobatawo maoko nekukwanisa kukurukura nekubatanawo nevamwe vata nenguva tisina kuona. Ndozvandinoshuvira kuti dai ndakwanisa kuenda kumusha, ndozvakadaya ndaita.
Muri kuno zvii zvamuri kutarisirawo panguva yeKrisimusi nemhuri?
Nemhuri tichange tichifara hedu, tichafambawo kana kunoonawo dzimwe nzvimbo nekukurukura nekubatana neshamwari dzedu dziri muno muAmerica kuti tinzwewo kuti tingafara sei paKrisimasi.
Tinonzwa vamwe vakapikinyu vachiti pane musiyano muhombe kana mukaha mukuru chaiwo pakati pekutambira Krisimusi uri kunze kwenyika nekunge uchitambira Krisimusi uri kumusha. Imi munonzwawo sei?
Iya, pane musiyano wakakura chaizvo. Chiripo ndechekuti kana uchitambira Krisimasi usiri chizvarwa chekuno kuAmerica, nyaya yekuti kuna kuAmerica Krisimasi inguva yekuti vanobatanawo semhuri dzavo. Saka kwanga uri wega kuno, unotobatana nega taundi dzinenge dzisina vanhu, hakuna kana wakuno kuti ungatisakwanise kutamba naye, hakuna mabhuru. Uyezvo kuno kuAmerica vanhu havapana neChristmas box. Dzatakatomboedza kuti nditi vanhu Christmas box, hakuna kana anombokupa Christmas box. Vanotambawo, but kuZimbabwe taiziva kuti unongoti munhu wese Christmas box munhu wese anokupa. Kunoku kupanana paushamwari hwavo basi.
Asika ndo kuno unyanyotariswa nevakawanda kuti kwakabva iro zororo reKrisimusi vakatanga kuricherechedza vanhu vari munyika dzakaita sedzekumawirira idzodzi zororo reKrisimusi. Sei vasingazoteerawo izvozvo zvekuti Christmas box nezvimwe izvo?
Ndinonyanyodaira kuti itsika nemagariro avo, maitiro avo. Vanhu vanonyanyorumbidza kubatana kwekamhuri kadiki diki kwete kubatana kwezimhuri zihombe zvichienderana namadzitateguru avo. Asi handinyanyoona paine musiyano wakanyanya kwazvo sokuti vanobedza kuti nguva yeKrisimusi vange vachiita kuti munhu wese agare achifara pasina ari kunyanya kusungumwa. Unoona vanhu vanobatana, vanhu vanoenderana zvakanaka, vanhu vanoendawo kunotarisa chembere nekubatsira avo vasina vachouviri chavo mupenyu.
Mune vamungadewo kukwazisa here kana kutumira mashoko panguva ino yezororo zvikuru vakateerera vari kumusha uku?
Ndoda tanga ndakwazisa imwe mukoma wangu mukoma Jonga Kandemiri vepamutawatawa. Ndozokwazisawo kwakapikinyu vese vari kwarukawo, kwachabvuta nekwakavere nekwakadiki. Ndozomukwazisawo vana vese vemhuri yeZimbabwe kuti vave neKrisimusi yakanaka.
I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vatakawira kapikinyu vanobva kwarukawo kwamutoko vari parunare muno muWashington DC naJonga Kandemiri weStudio 7. Muimbi ane mukurumbira mangwenya Diana Samukange anotaura neStudio 7 pamusoro perwendo rwake muindustry yezvemimhanzi achitsanangura mabhiro aakaita kuurban grooves achienda kutraditional music nejazz. Mangwenya anoti akadzidzira kuridza mbira senzira yekuti awane chimwe chiridzwa chaangaridze pane zvinoridzwa nevanoimba. Mangwenya ane damba refu matatu muzita rake anoti My First Day, Kumagumo Erudo uye Kumaziva Ndadzoka. Tinzwei hurukuro yataita naye nezvekuimba kwake.
Kwa Diana Samukange kana kuti Mangwenya ndozita rangu repastage. Ndiri mai ane makore 30, ndiri mai yemwana mumwe chete, ndinobva kwaZimba ndokumusha kwangu, uye ndiri muimbi ndichiridza mbira nekunyora mumhanzi.
Makazvitanga rini izvi zveugwenyambira izvi?
Zveugwenyambira ndingangoti zvakauya nezvikamu, chiri chipo chekuimba chete nenzwi rangu. Zvinhu zvandakakura ndichingoona mumhuri yandakakurira, nekuti mhuri yandakakurira vane chipo kana kuti mbiri yekuziganwa nekuimba chaizvo. Zvekuzoridza mbira zvakazouyawo mugwedzi ra2012, ndo pandakatanga kuti ndinofanira kunge ndichidzidzira chimwe chete chinoridzwa mumhanzi, kuitira kuti ndinge ndichiimbawo ndichiridzawo chimwe chete chinoridzwa mumhanzi, mainstrument.
Ndobva masarudza mbira?
Kwakubva ndasarudza mbira hongu.
Saka kubva pamatanga kuimba kusvika pari zvino, mane nguva yakareba sei murimo muindastry?
Ndakatanga kuimba mugore ra2006 ndichiimba nechikwata chainzi 2BG, mazuva eurban grooves. Ndainge ndichiimba ndiri murecord label yainzi Chikutiro Family. Saka ndingangoti ndaine makore 20 ndichii.
Zvino pane nziyo dzese dzamakaimba, kamunoti aka ndiko chaiko kakandiita kuti ndinziva Mangwenya aka ndekapi?
Ini semini ndinogona kusarudza dzangu nziyo, asi zvazvinozoita ndezvekuti pamwe nziyo dzandinofarira handidzo dzinofarirwa neruzhinji. Asi ndakatarisa nanhu mubvunzo wenyu, ndingangopika kambo kanonzi Matero kari paalbhamu rangu rechitatu rinonzi Kwaedza.
Pane inini kangu kandaida kainzi izvoni kainzi Kumagumo Erudo. Maifungei pamakarova Kumagumo Erudo paipa?
Kumagumo Erudo kambo kanotaura nezverudo. Ndinenge ndichitaura indishiti hatidi kusvika Kumagumo Erudo, nekuti Kumagumo Erudo ndokuya kwamunenge makuzotukana, makuudzana zvinhu zvisakafanira. Saka hapana munhu anoda kusvika Kumagumo Erudo, nekuti rudo runofanira kuita zvienda nakuenda. Hapana anofanira kuziva kuti rwakatangira papi uye ruchagumira papi.
Nekuti rudo ndiro rwandinoda kusvikira ndaoma, nekuti kudiwa ndiko kwandinoda kusvikira ndafa.
Manga makateerera kumuimbi ane mukurumbira muZimbabwe Mangwenya Diana Samukange achitaura parunare ari kuHarare. Sezvo nguva yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kuita musangano nerimwe remasangano anomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe. VeNational Blood Service Zimbabwe vanoti vane ropa rakakwana kushandiswa panguva yezororo reKisimusi dzemugwagwa dzakawanda. Anokuonekai nemufaro zuva ranhasi ndiEvans Zininga ndiri muWashington DC.